kuti iyi iri kutaura chokwadi maererano nemamiriro akaita nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yedu yeZimbabwe. I think comment yandatanga kungobata yekuti pane mutemo weZimbabwe Independent Complaints Commission Act uyo wava mutemo pari zvino, wavanga vati hausati wava mutemo. Nyangwe zvawa wava mutemo, tiri kuona kuti pakapaswa mutemo iwowu hauna kana kutombonzi kuchatanga kushanda rini. So nanhasi mutemo uriko wakangosendekwa usiri kuita basa rawakaitirwa kuti uvepo.
Unenge uchifanira kushanda sei mutemo uyu vamandindi?
Iwowu unokoita kuti vanhu ava vanenge vaine macomplaints mushure mekusabatwa zvakanaka namasecurity forces edu vasanganisa mapurisa, masoja, vasori vane kodzero yekuti vaende kuboka rakazvimirira rega iro rinonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kuti vanoroja macomplaints avo.
Munoona sei zvavari kutaura nezvemoshande commission?
Hapana chati chaitwa nemarecommendations akapiwa neyaindi moshande commission, inova commission yakaongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 August pakapfuurwa vanhu namasoja namapurisa, vamwe 7 vakafa. Moshande commission yakaita marecommendations anosanganisa nyaya yepayment of compensation, asi nanhasi avo vakapfuurwa vakakuvara, avo vakasiyiwa vanherera, vabereki vaurayiwa, vamwe vavona nhasi vano pangwaya hurumende ichipa manyepo ekuti iyo yakatokombanzeta vanhu ivavava. Tikuona zvakare kusungurudzwa kwevemacivil society organizations maNGO pamwe chete nemaopposition political parties.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
I think takambotaura kakawanda nanhasi vasikala vari mucustody for more than 200 days vakamirira kuti vatongwe. So inyaya dzakadaro idzodzodzo dzoramba dzichinetsa. Tiri kuziva kuti kune gwaro riri pamberi pepariamend reprivate voluntary organizations amendment bill, iro richakonzera kuti mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega amaNGOs ava anovharwa. So zvese izvozvi zvinhu zvatiri kuona zvakaitika ngore ra2022 and tinotanga 2023 tine tumutemo twekudzvanyirira itwotwo.